kwata iti chabe kutungamira Chicken Inn FC Platinum ni mapoint mashanu. Mushure mekuruma mshowani Stars 2-1. Pangwa iyo, Madame Cox ne Pure Platinum Boys. Zaka chata kutura mapoint ese matatu, mushure mekuita mangande. Ma kepe kepe, yame mapoint makumi mana ne manomwe itewerwa ne FC Platinum ne Chicken Inn. Izo, zare, nema points makumi, mana, nemaviri. Asiva cheveri, vema Dream Machine, vanoti, usiku, urefu, sezo, patirine, wendo, urefu, pamichambo mifumba mweyasara, kuti, makwikwi, aya, apere. Mumwe, mutigiri mkuru, wechukwata che Capes United iki, vaprospa mzizea. Vanoti, vachafara chete, musuno pera mitambo, kana vachiripa musoro pegungano, rezvikwata gumi, nezvisere iri.
Vendo, tafamba, azi mkumu wa sadagazi, tashinja. Chato zotendeira, kane chani mkumu wa juu. Chato wawidi, chato wawidi mkumi, wawidi.
Chikwata, che zepiti kariba, charamba chiripa china noche china, nema poizi makumi, mana nerimwe chete, mushure mekuita 0-0 ne FC Platinum. Asi mapoint matatu ari kuramba kuuya mumusha weDynamos. Mushure mekunge chikwata ichi chaita mangange kechitatu pamitambo yakatevedzana izvo zvisiri kufadza murayiridzi wavo. Tonderai Ndiraya. Ndiraya anoti panguva ino Dynamos inoda vatambi vane hana dzakasimba kuti vabudirire muchinangwa chavo chekupedza vari pazvikwata zvina zvinenge zviri pamusoro soro.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Harare City 25 points, Herentals 25 points, Blair Chiefs 25 points, Yada 24 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.